Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza City Joseph kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu viral infection inonyanya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Isu vakomana nevasikana vanokwanisa kukuvadzwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya, panenge pata infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection ikapinda mumuviri memwana kazhinji inopinda nemukanwa nemumhino. Ende inogara kumatoti maparotid glands. Maglands anoshanda pakugadzira mate kana saliva. Noiva iyo yatinoshandisa pakufenga nekugadzisa chikafu.
Vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi.
Vakarapawo mamusi nokwanisa kuspreda kuenda kana kubreni kana kuri vana vakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvokonza kuti mangwana zvokwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai. Tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya kurumbidzei mai naye kuchipatara arapwe nekurumbidza.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka. Vaendera mberi vachitsinhirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana.
Zviratidzo zvechirwere ichi zvinosangana sira kunzwa musoro, kwira temperature kana fever, tadza kudya zvakanaka, kuneta, kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles, kuzvimba dama rimwe kana kuti ose, uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya haafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhwu kune vanhu vakavhaksinetwa hauzohwi hune simba, asi kune vanenge vasina kuvhaksinetwa kana kuti kubayiwa nhomba yemumps inonzi inobayiwa seMMR inosanganisa measles nerubella. Vanhu ivava vanenge vasina kubayiwa, vasina kuvhaksinetwa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe.
Mazvikokota munyaya dzezveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya, asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere.
Mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti panayo mishonga inorapa mahumunya, ndozvimwe chetezvo nematonsils. Ndizvo munhu anenge atadza kurapika. Sezvatinoita kuzvirwere zvese, tinomurefera nemamwe mapractitioners zvikurusa kuchipatara.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna Gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7701 vakarwara nedenda iri, uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekurikiti. Kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zvikuru reUNICEF, sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana. Asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo, zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara, zvikuru vegungano rejohani Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.